VOA for the latest on COVID-19.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musiwe muvhuro 25 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nere Footwear Tenors and Allied Workers Union anonzi haasi nhengo dzeZimbabwe Congress of Trade Unions zviri pamutemo. Nyika dzakawanda dzemusadak dziri kubatana nhasi neZimbabwe muzuva rekukurudzira kubviswa kwezvirango. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaThomas Mashingwe vanoti kanzuru huru yeZCTU yakatara kuti masangano Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nere Footwear Tenors and Allied Workers Union akwanisi kupinda mumusangano mukuru uchaitwa nemusi wechishanu svondorino 29 Gumiguru. VaMashingwe vanoti masangano maviri aya haasi nhengo dzeZCTU nokuti mitemo yeZCTU haina kutevedzerwa mukutambirwa kwavo senhengo dzeZCTU. Masangano maviri aya akaendesa sangano reZCTU kumatare edzimhosva achiti kongresi yesangano iri svondorino haifaniri kuenderera mberi mushure mekunge ZCTU yatora danho rekuti masangano aya asavhota pakongresi iyi.
Ichokwadi chekuti ZCTU General Council yakaita resolution yekuti maunion aya haakwanisi kuuya kugeneral conference iri kuitwa musi wa 29 October 2021.
Sei masangano maviri awa achirambidzwa kupinda mumusangano mukuru uyu?
Chekutanga ndechekuti tione kuti R2C yatora ZCTU kuenda nayo kumadare imbori chii, ine ukama wakadii neZCTU. Musi wa 26 June, General Council yeZCTU purported to affiliate R2C.
Saka vaMashingwe, kana vakaitwa nhengo yeZCTU chaipa chizve?
Mutemo weaffiliation hauna kutevedzerwa endati constitution inoti kana union ichiaffiliatwa izvi zvinoitwa chete negeneral council iri musession by 3/4 or 2/3 majority. Izvi hazvina kuitika, hapana kana voting yakaitwa, constitution haina kutevedzerwa. Saizvozvo arutuzi haisitori nhengo yeZCTU. Takanyorera mukuru munyore mukuru weZCTU tichimutaura kuti zvigadziriswe izvozvi. General Council inofanira kugara pasi yotevedzera mutemo yovhota yoonekwa kunzi R2C ya affiliated here ne 3/4 75%. Chechipiri ndechekuti vamhanya kumatare vachiti nyaya yenzwi kwechimbi chimbi. Maonero angu hapana chimbi chimbi iripo, nekuti musi waSeptemba ava vanga vatotaurirwa kuti ndo resolution yaitwa neZCTU, vanga varitorimo. Tabvapo takaita magenera conference mairi mayoung workers, tikazoitazve yemawomen, havana kuparticipata umomo. Chechitatu ndechekuti vari kuti congress general council imiswe, asi havasi kuratidza kuti chingaitike kwa wari ndiche hii kongresi kenda mbiri kutipane hii repairable hamu hiri ingaitike kwa wari awasi kuratiza izuzu nekuti iwa awana kana munu aliku mira sekandi jiripano aliku voterwa saka kongresi ainga misirwe izuzu domo nilangwa
asi sei nasi ZCTU yave kuti altus aisi niengo ye ZCTU yadi ni kuzitaura pachena nguwa yose iji pasati pave ni sarudzo zirikuda kuitwa.
The political dynamics trimu ZCTU ndeze kuti artuzi yakabere kwa na wamutasa wanoa candidate icha erikukukiza pa general conference. Wamutasa wanoimba kuti artuzi kana iripo icha iti mafoti au awezerwe. Zakaita ZCTU zakaitika musi wa 26 June. Hapana nguwa yati ya peraba zekuti tinga zitakazi nono kerei kuzi tauri. Damu zikondete kuti anenga harisa chigaro paka itika isi ndi wamutasa. Wamutasa ndozi warikuda kuti atuzi iwa votere. Ndopa ni damu ziko.
Abo vange vari mutevedzeri we munyori mukuru we Zimbabwe Congress of Trade Unions va Thomas Mashingwe vari parunare kuHarare ne Studio 7 tatadza kubata mutungamiri we Artus va Obed Masaraure ne munyori mukuru wavo va Robson Chere kuti tinzwe divi ravo. Nyika dzakawanda dzemusadhak dziri kubatana nhasi neZimbabwe muzuva rekukurudzira nyika dzakaita seAmerica, Britain nedziri mugungano reEuropean Union kuti dzibvise zvivango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende vachipomerwa mhosva yokutonga nedemo. Asi hurumende inoti zvirango izvi hazvina kutemerwa vashoma asi kuti nyika uye zvapa kuti hupfumi hugwadame. Nyika dzakatemera zvirango dzinoti hadzisi kuzobvisa kusvika Zimbabwe yaremekedza kodzero dzevanhu uye dzinoti hadzina kumira kubatsira vanhu vemuZimbabwe. European Union yakatemera Zimbabwe zvirango muna 2002, America ikazotemerawo Zimbabwe zvirango muna 2003. Mukuzira nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU PF vaMike Bima.
Zvakakosha kuti tinotenda zvikuru kuti nyaya yezvirango zvakatemirwa Zimbabwe haisisiri nyaya yeZimbabwe, yava nyaya yeAfrica. Yavanyaya zvakangofanana nemazuva airwirwa rusununguko. Nyika dzakaita sana Mozambique, nyika dzakaita sana Zambia, nyika dzakaita sana Tanzania vakataura kuti kuchange isu takasununguka hatigoni kufara norusununguko kana vamwe vari pavamwe vedu vari manix dopedu vachakatsvigirirwa ende vakaenda pavakagona napo kutipa nyika dzavo kuti tirwise tichibva kunyika idzodzo zvikazoita kuti nyika dzinge dzinobudirira dzichikwanisa kudzikuwana kutonga kuzere.
Ko sei muchidaro vabima?
Ndizvo zviri kuitika kuti Afrika yakamira kuti aiwaka hationi chikonzero chezvikonzo chechinoita kuti muende zvirango zvamunopa Zimbabwe. Zimbabwe inyika yakatorerwa nyika yayo nevapambi pfume kubva nemacolonialist. Vatora nyika iyoyo vaipamba, vakatora nzvimbo dzakakora dzinevhu rakasimba, vakasiya vanhu vamuvaridzi varo vari mujecha. Nasi vava kuti aiwa nguva yakwana chitipaiwo nyika yedu, chiregai titorewo ledu yedu. Nasi zvakuti maitorerei? Mopanishwa zvekare kutora zvinhu zvenyu.
Ko zvavari kuti ivo muZimbabwe muri kutyorwa kodzero dzevanhu?
Kana nhasi ndinogona kungoti muAmerica mune zvakangodaro, hakuna kwatisingagoni kungoninira kuti kune human rights violation. Tiko tikada kutaura nyaya dzataiona dzaitika iko zvino kuAmerica, titoti chiine zvazvo. Asi hatiti ndovatinoti ndovari panumber one kune nyaya dzemahuman rights. Zvino kana munhu achitsika mba muhuro yomumwe neibvi kusvika munhu hafa, chii chatiri kutaura? Takambozviona zvichiitika kune here izvozvo? Nyaya dzimwe ndedzokuti zvinhu zvinotaurwa kunzi kune mahuman rights kwazodai inyaya dzinei dzichimhanyiswa navo nevamwe vanee vachifunga kuti vari kuda iri nyaya yokuti vari kudawo kuti dai tatonga daita pinda mumasimba asi kuti tipinde mumasimba ngatichinyenyera ava zivomeswe vanhu vanhu vasafara navo pamutonga pavachavhota vanoregera kuvhoterwa that's all there is hakuna nyika yakanyarirorunyarara seiko zvino izvi muchitora mainvestors achitaura kuti tinofara kuva muno tingadi kuenda kumwe nekuti vanoona nyaya yenyika inorunyararo vanhu vanofamba nguva yavanoda hakuna unoswera achiti hei vanhu vanozvigarira zvakanakanaka it's so peaceful
vakafanobata chigaro chemutauriri wezanu pf vamike bima vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguu
ina handoni kukosha kuri kwezuva kuti zimbabwe sadhakire seriti masanctions ngaabviswe asi ndinobvumirana nevari kuti masanctions anofanira kuti abviswe ichikonzero chekuti pane zvinhu zvakawanda zvinokanganisa upfumi hwenyika uye zvinokanganisa upenyu hwezvizvarwa zvemuzimbabwe semuenzaniso kutenga zvinhu kunze kwenyika chinhu chaakunetsa nekuda kwekuti mabanks emunomu mamwe acho arasikirwa neanonzi maintermediary bank ekunze kwenyika anobatsira kuti mari dzidarike neko dzichienda padzinofanira kunga dzichienda saka pane matambudziko zvekare kuti for example kana nyika iri kunzi iri pasi pezvirango zveupfumi zvinonetsa kuti nyika iyoyo ikwanise kuwana mainvestors
munga pamuenzaniso here ipapo
vanotiwo inonzi credit rating yenyika iyoyo inoderera nekuti inenge ichinzi inyika isina kugadzikana kunyange vanhu vasina ruzivo kuti chisina kugadzikana chii vakangonzwa chete kuti nyika iyo iri pamasanctions vanosuduruka totarisawo zvekare kuti upfumi mazvirango izvi zvakonzera kuti nyika yedu iwe neyatinoti criminal governance utongi hweukoronera nekuti vanhu vari muhurumende vakushandisa masanctions kuti vahwande nechigunu vachiita umbavha neukoronera kana vanhu vobvunza kuti ko sei mari isiri kufambiswa zvakanaka sei iri kubva kuzvicherwa zviwanikwa zvenyika vanongobhurema kuti masanctions saka masanctions akabviswa tinenge tisisina dambudziko iroro rekuti chese chakanganiswa muzimbabwe chinongodzi chete masanctions ndopandinoti inini masanctions iwawo ngaabviswe kuti tinyatse kurwisana neuori neutongi hweukoronera hwaadai kutekeshera munyika yedu
zviri kunzi zvinofanira kuitwa mungati zimbabwe yakwanisa here kugadzirisa zvimwe zvacho uye zvingakwanisiki here kuti zvigadziriswe
handioni zvinhu izvozvo zviri kugadziriswa nechikonzero chekuti masanctions iwavo anenge ari kutochama kuwedzera matambudziko akanzi anofanira kuti agadziriswe semuenzaniso nyaya yekodzero dzevanhu mahuman rights tinoramba tichiita maproblems especially panoitwa maelections nechikonzero chekuti vanenge vari mumasimba ekutonga vanotya kuti vakabuditswa mupower vanenge vaakusungwa vanenge vaakuendeswa kana kunana international criminal court nezvimwe zvakadaro saka izvozvo zvinoita kuti kana nyika yaakuita sarudzo panoitika makakatanwa ekunge taane civil war zvinokonzera izvo kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakatonyanyisa saka ndinofunga kuti mubvunzo unofanira kubvunzwa ndewekuti masanctions ari kuachivha here zvaakatemerwa zvacho kuti hurumende iremekedze kodzero dzevanhu hurumende iregedze huori ini ndiri kuona sekuti zvinhu izvozvo especially nyaya dzecorruption dziri kutowedzera
Nyanzvi munyadzi zvematongero enyika vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai maguru vari parunare kwamutare na Blessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi maviri nevatanhatu 26 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu nevapfumbamwe 4669. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi matatu nezviviri zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu neumwe 132,651. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi matanhatu nezvisere zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevashanu 3,268,655. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu ane makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana mashanu ane makumi maviri nevana 2,539,524. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Penyuro yeZBC inoti hurumende yakabatana neimwe kambani kuti ibatsire mukugadzira nekubudisa mapasipoti evanhu mwedzi wandira gore rinouya 2022 usati wapera. MuNewsday mune nyaya inoti mumapurisa eZimbabwe Republic Police mune kusafara nekugununa pamusoro penzira inoshandiswa kukiridzira vanhu pabasa. Kubva zvapinda vaGodwin Matanga paukuru hwemapurisa, mapurisa haachanyoreswi bvunzo vasati vanobvunzurudzwa kuti vakwiridzirwe pamabasa. MuNewsday makare gurukota rezvemari vamuturi mwe vanoudzwa kuti nyika ichitanga kushandisa madhora ekuAmerica kuti pasave nemisika mitema yokutenga nekutengesa mari yekunze uyevo kudzivirira kukwidzwa kwemitengo yezvinhu munyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nenyu vashamarari veStudio 7 nevateereri vayo vese. Isu tiri nani. Ini ndinoitwawo Maiboni, ndinobva zvangu kuZimbabwe ndichishanda ndiri muno South Africa. Kuti nyaya iyi iri kundibata-bata panyaya yenyika yedu yeZimbabwe. Nyaya yevanhu vanongoda kutya kachifunga zvamatumbu avo vasingafungi ruzhinji rweZimbabwe. Vana veZimbabwe vakapararira nenyika dzakasiyana-siyana nokuda kwezvematongerwo enyika yeZimbabwe asina kumira zvakanaka. Asi ndopaunoona umwe munhu achimira kudzivirira kuti Zimbabwe irege kusununguka. Ndichitaura pamusoro paKomichi. Komichi zvimwe zvinhu zvaanoita hatizvizivisi kuti unotaura kudini. Ipo paya pamakanga muchimubvunza ndakanga ndafara chose ndikati tombonzwa pane pfungwa dzababa ava kuti ndibaba chaivo chaivo here. Zvino hii ndingaita sendatuka kuti vanenge vakatofita kutopfeke pitikoti kwete bhurukwa nokuti vakatokonewa kudayira mibvunzo yenyu. Asi ndinoda kukutendai nokuti makagona nekwavariwo vanenge vanotonyara bhikozi havana kana chavakadaridza kachatakanzwa paya vaitodzvenga mibvunzo. Isati tatofara tatoti hanzive tikati tombozwa pavamiri. Zvino nepavamiri havana vababa
aiwa ndinenyaya yekuti taneta nenyaya natagwire yavo avezani PF avo vanhu vakura vachiti handi havasi vanhu vebato inyaya yekuti vanotsika zvani PF asi hazvinenge zvani PF varume taneta nenyaya idzo taneta nadzo kana vari vanhu vouori vanhu vouori chete hatichadi kuramba tichidzinzwa hazi zvisina chimiro nekuti dzinongotaurwa patadzida result imi munobva kati kukwana kana munhu achibudisa 500,000 achipa umwe munhu imari inochengeta nherera ngani imari inochengeta shirikadzi ngani imari inochengeta vakwegura vangani imari inochengeta mhuri ngani dziri kutambudzika mukati menyika yezimbabwe mari iyoyo asi munhu anopa munhu 1 mari iyoyo anomukwidza ndege anobhadhara tiketi kuti anoona bhora imarii ndinoona kuti iyo hurumende iyo yauraya nyika
vatsigiri vestudio 7 vateereri navashamarari venu ndinomukwaisai mese murudono runyararo makadi zvenyu ndinotenda ndadzoka zvakare ndini mrs Creighton Chivasa ndiri pano pakempton park mujoburg ndangoda zvangu kuti ndingotaurawo mashoko madiki kuti ukaona vana vari mumba muna baba namai vachidya vachisara vasina kuguta izvozvo zvega kusara vasina kuguta zvinokonzera kuti vaende kwatinoti kunokwata kumaraini kundotsvaka chikafu kumaraini ndo zvinokonzera izvozvo kuti vabude mumba mavo vachinodya panext door kurudzira iko kuti vamunotiona vari kusouth africa america uk botswana Swaziland namibia lesotho mozambique all over the world vachitsvaga mapuromanyoro chidudziro chokuti chiratidzo chokuti vanodya vachitadza kuguta
makadi kuana mukoma wande kustudio 7 uku ndini gogo tinarwo ndiri kutaura zvakaoma sei vedu wei kuti munhu ati vamugabe vapfukunurwe kwazvino vaende kunovigwa kuheroes kuheroes kwacho kunombori nei chavari kuvavarira mutemo unoti munhu kana aida kunovigwa kumusha kwake ngaaibve kumusha kwake kwete kumumanikidza kuti ngaende kuheroes vari kudei pamutumbi wamugabe wacho chavari kuda chii number 2 zvakataurwa nakomichi kuti kwaziizvo maelection ngaarege hatizive kuti komichi anda kuzama kudii kana kuti ari kutaura kuti kudii hatinzwisisi iye ari kuguta isu tiri kutambura ndozvavanofanirwa kuziva izvozvo kwete zvavo zvokungoti apa wabuda musangano wapinda mune uyu achingonotaura zvisina nebasa rese
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere muamerica recenter for disease control and prevention rati richaramba rakatarisisa zvikuru kuti imwe mhando yedelta inonzi iri kubata vanhu vakawanda kubritain iri kufamba sei panguva iyo kutapuriranwa uye uwandu hwevari kufa kana kupinda muzvipatara hwave kudzikira britain yakazivisa pamusoro peimwe mhando yedelta iyo yave kuzivikanwa nezita rekuti delta plus iyo inonzi yatovavo muno muamerica tabata nyanzvi munyaya dzezveutano dr frank guni kuti vatiudze pamusoro pemhando yedelta iyi
chokwadi kuti nyika yebritain yava neimwe mhando yecovid-19 iri kubva muchipandi chedelta variant iri kupararira zvakati wandei zvatingati zvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti tingati kuti vatiri vanyatsonzwisisa pavanhu zana vega vega vari kubatwa neCOVID-19 iye zvinezvi munyika yeBritain. Vatanhatu vavo vanenge vaine chipande chitsva icho chichi chiri kubuda muDelta variant chinonzi AY4.22.
Mhando iyi ine ukasha hwakadini uye yakasiyana sei nedzimwe mhando dzatiri kurwisana nadzo?
Ari zvino ongororo dzichiri kutanga kana kuti achiri maearly stages, asi chiri kutiratidza pachena ndechekuti mhando iyi chikamu chaita mutate kana kuti chasanduka kubva muDelta variant. Ukasha hwacho hatisati nyatsokuona musiyano mukuru kana tichitarisa tinoti muchirungu genetic sequencing, kureva kuti ndoo maongororo anoitwa atinotarisa nawo kuti tione kuti imhando hwai uye yakasiyana sei nedzimwe dzanga dzagara dziriko. Asi kunyanya kuona musiyano mukuru pane mutsako mushomanene. Ndingade kuti vatereri vazive kuti chipande cheDelta variant chikonzero chikuru chiri kuita kuti chinyanye kupararira uye chitsitsirie vanhu vanenge varwara nacho ndechekuti chine mhando mbiri mukati macho yavanoti muchirungu double mutant. Saka ichi yataka kuona AY4.22 chiri kubuda mumhando mbiri idzodzo, asi hatisi kunyatsokuona musiyano mukuru pakati pazvo. Ichi chipandi chiri kubuda muchipandi cheDelta variant chiri kuparera zvikuru kwazvo kwete munyika yeBritain chete.
America iri kutii pamusoro pemhando iyi?
Nyika sedzimwe nyikawo dzakasangatana naBritain, ana Germany, ana France, ana Russia iri kutiwo iri kutakuvhura maziso kuti tirambe tichiteera chirwere ichi.
Mhando iyi yati yapinda muAmerica here, Dr. Guni?
Pari zvino ndingade kuti vateereri vazive kuti tati tachiona muno muAmerica chiri muno, kuRussia chavako, dzimwe nyika kuEurope dzinosanganisira vana Italy, German, tati tachiona kuSweden. Pane nyika dzatiwandei matiri kuchiona, asi sezvandambotaura hatisi kunyanya kuona musiyano wacho neDelta variant. Genetic sequencing kana kuti kuongorora kweumhizha kwatiri kuita kuri kutiratidza kuti ingori mutation kana kuti kutsaukira kwachaita zvishomanaine, asi hatisi kuziva mberi kunouya. Ndingadewo zvakare kuti ndipamhidzire kuti vateereri vazive kuti pari zvino chipande ichi kubvira imo muBritain kana World Health Organization, bazi remubatanidzwa wenyika dzepasi rese rinoona nezvezvirwere, harisati raparidza kuti chipande ichi kana kuti chirwere cheA4.2 harisati raparidza kuti imhando inonzi variant of concern. Zvinoreva kuti hatisati taona kupararira kwayo kuchisandura kutapurirwa kunoitwa utachiona, uye hatisati chakusvika pachinhano chokuti chingazi ndo chava kutopfuura chagara chiripo cheDelta, yatingati iyo dominant variant.
Chii chiri kuitwa neAmerica pakugadzirira kurwisana nemhando iyi?
America iri kutotanga kutaura nemakambani anogadzira nhomba idzi kuti agare agadzirira. Hurumende yeAmerica ine mapazi ayo anoita zvokuongorora kwezvirwere izvi. Kutopiwawo kumikidzo yekuti chitangai kugadzirira kuti kana chipande chikaparira kana zvimwe zvipande zvichauya, zvikauya America ingazvidzivirira sei kuti chirwere chisarambe chichipararira nenyika yese uye chisazobata nekurwarisa vanhu vakati wandei. Ndo kurudziro iri kuitwa nehurumende yeAmerica yava Joe Biden, iri kutarisa mberi kunouya kana kuti yatingati vane future focus yekuti kana zvichinge zvazoitika kuti chirwere chapararira, ngatikurumidzei kuwana nzira dzekuti nhomba dzatinadzo dzivandudzwe dzikwanise kuchidziirira.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano eAmalgamated Rural Teachers Union nereFootwear Tenors and Allied Workers Union anonzi haasi nhengo dzeZimbabwe Congress of Trade Unions zviri pamutemo. Nyika dzakawanda dzemusadhak dziri kubatana nhasi neZimbabwe muzuva rekukurudzira kubviswa kwezvirango. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.